Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitepe nyura tiri mu Washington DC. Lingaye lichona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavateereri tinosangana zvakare manera nhasi uri musi wechishanu chivabvu 19, 2017. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mapurisa anokanda zvombo zvehutsi hunokachidza pamusha panga pakaungana nhengo dzeMDC inotungamirwa navamogentsvangirai dzinosanganisira Muzvare Chokozani Kupe Kulupane kumateveleland North. Mutungamiri wenyika Robert Mugabe vonanga kumusangano kuMexico uko vachaperekedzwa navasevhia Kasukuere avachiri kuferefetwa nenyaya yekunzi vaida kupidigura vaMugabe pachigaro. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mapurisa kumaruwa eLupane mudunhu reMateveleland North anonzi nhasi ashandisa zvombo zvehutsi hunokachidza pane mumwe musha panga pakaungana nhengo dzeMDC inotungamirwa navamogentsvangirai dzinosanganisira mumwe vatevedzeri vavatsvangirai Muzvare Chokozani Kupe. Muzvare Kupe vanoti vanga vakaungana pane mumwe musha uri muWard 9 vachitaura nevatsigiri vavo pasi pechirongwa chavo chebereka mwana, icho vanokurudzira madzimai kuti vaende kunonyoresa kuvhota. Vanoti vazoshamiswa kuona mapurisa anodzivirira mhirizhonga anosvika kumakumi matatu apoteredza musha uyu achikanda hutsi hunokachidza achiparadza musangano wavo. Vanoti vanhu vane chitsama vanosanganisira madzimai, vana vadiki pamwe nevakwegura vakuvara vachiedza kuita barara manywa vachitiza pamusha apa, ukuwo vamwe vachikanganiswa nechiutsi ichi izvo zvaita kuti vaendeswe kuchipatara. Muzvare Kupe vanoti sebato vari kumhangara nyaya iyi kumapurisa sezvo varwiswa vasina kutyora mutemo. Studio 7 yakundikana kunzwa divi remapurisa ekuLupane sezvo nhare dzavo dzanga dzichiramba kupinda. Ngatinzwei Muzvare Kupe vachitsanangura.
Tanga tina musangano kuLupane West Ward 9 tichiita musangano yatinoita yemadzimai ebereka mwana tichizokurudzira vanhu kuti sezve kwaane registration yowani iri kuuya, vanhu vese vane makore 18 ngavaende kunoregista. Tichikurudzira madzimai kuti ngavaone kuti vana vavo vane makore 18 mhuri dzavo dzese kana nguva yasvika vaenda kunoregista. Saka maCIO atanga akauya akati havadi kuti tiite musangano wacho iyo. Takachiita mumusha wememba yedu ini, mukati nemusha wememba yedu. Akavazoenda kungotora backup kubva kwauya rioti more than 30 vakapinda mukati memusha. Saka tikandira tiedzasi takagara pasi tanga tatopedza musangano takuda kudyakati kuti kandira tiedzasi vanhu vapararira vari kutadza kufema vana vanhu vakuru. Izvozvo ndabva ndabva ndikaenda pavanga vakamira ndikati koindava muchiti tiedzasi taite chisu tiita musangano wedu wakatsunungura vabva vandikandira tiedzasi mwini wacho.
Saka mune matanho amuri kutora here pamusoro penyaya iyoyi?
Izvozvi tikupfuura paLupane police station tikuna loader complaint nhasi iri kuenderera mberi hatingambovaregesi kotikandira tiedza tiichochi tirakuvataura because vanhu vari kushandira zvanupiefu asi tirakutaura kuti zvanupiefu yanga vekataya kuti vaibaizarizire sei tikupei bhisa 2080.
Asi mapurisa anga achiziva here nezvemusangano wenyu?
Misangano yedu tiri kuitira muzimba mumisha yevanhu. Saka kana uchiita mumisha yevanhu hapana takataura zvinofanira kutaura mapurisa. Zvekuti mapurisa munongovataura chete kana muchiita papublic place ita kuti peuye kuzochengetedza runyararo ande iyi haisi public place iprivate place musha wemunhu mukati.
Saka pane vasungwa here pachiitiko ichi?
Hapana vasungwa, vangomira chete vekatikanda mitega. Saka tavasiya vakangomira because inini ndaburuka mumotare ndikaenda pavari ndikati ko titaurei kudhindava muchitikandira tiedza saite chii. Isu tiri kuita musangano wedu wakasunungika hatina kurwa nemunhu
Mumwe vatevedzeri vemutungamiriri weMDCT Mutare Chokozani Kupe vari parunare muLupane neStudio 7. Chikwata cheWorld Council of Churches icho chiri kushanya munyika chinoti hachisi kufara nekudzikira kwaita upfumi hwevanhu muZimbabwe izvo zviri kukonzera kuti vakawanda varambe vachibuda munyika vachinotsvaka chekubata kune dzimwe nyika. Ivan Chifera anotipa nyaya inotevera.
Munyori mukuru weWorld Council of Churches, Reverend Dr. Olei Fix Veit, vati kuondomoka kweupfumi kunoshusha vedzisvondo pasi rose, uye vaudza mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kuti vanotarisira kuti hurumende ichagadzirisa upfumi kuitira kuti vanhu vagare munyika mavo uye vachirarama zvakanaka. Vachitaura nevatori venhau, Reverend Veit vati chikwata chavo icho chine nhengo 13 chauya kuzotsigira basa riri kuitwa nedzisvondo muZimbabwe, zvikuru sei munyaya dzekurwira kodzero dzevanhu dzidzone zvimwe. Munyori mukuru weZimbabwe Council of Churches, Reverend Kenneth Mutata, vatiwo rutsigiro urwu rwakakosha chose sezvo rwauya nyika yatarisana nesarudzo dzegore rinouya.
Vari kuuya nenguva yakakosha zvikuru nokuti gore rinouya takatarisana nemaelections. Saka vari kuuya kupa statement yokuti takatsigirana namachurches, zvemachurches zvari kucontributa kunyaya yekuti nyika yedu inde kumaelections akasununguka uye zvepasina mirizhonga pamaelections iwavo. Saka support yavo tinoikurudzira zvikuru nokuti inoreva zvakawanda kwatiri semachurches.
Vatiwo vafara chose kuti vamunangagwa vavaudza kuti vedzisvondo vane basa guru musarudzo, zvikuru sei mukudzidzisa veruzhinji kuti nyika iite sarudzo dzisina mhirizhonga. Reverend Mutata vati hurumende inotsigira mabasa edzisvondo uye vamunangagwa vatendawo rutsigiro rwakapiwa nevedzisvondo kuvarwi vehondo yerusununguko.
Ataura kuti utungamiri hwekereke hwakakosha paprocess yokuvaka nyika. Saka zvakasiyana nemafungira vamwe vanhu vekuti vanoti church haifani kuva involved, but ataura kubva pachena kuti anoziva kuzvidzana kwakaita church neprocess yokusununguka kwenyika yedu kubva time yeliberation. Anorecognize mubato wechurch kubva panguva yekusununguka kwedu, anorecognize mubato wemachurches even paprocess yatiri kwazvino.
Panyaya yekushungurudzwa kwevamwe vedzisvondo vakaita sapastor Evan Mawarire napastor Patrick Mugadza, Reverend Mutata vati vedzisvondo havafari kana vamwe vavo vachishungurudzwa pamusoro pekurwira kodzero dzevanhu kana kutaura zviri kuitika munyika.
Pane general position yandinayo. Yokutanga ndeyekuti hakuna munhu anofanira kusungirwa kuti ataura position yake maererano nenyaya yemamiriro akaita zvino, nokuti iyoyo iri muconstitution yedu. Constitution yedu inopa kodzero kumunhu wese wese kuti ataure pfungwa dzake maonero ekuti zvinhu zvakamira sei.
Chikwata ichi chinotarisirwa kusangana nevamapato anopikisa nemasangano anoshanda akazvimiririra chisati chabuda munyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.
Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe pamwe negurukota rezvekutongwa kwematunhu vaSevia Kasukwere vari kutarisirwa kuenda kumusangano wekuderedza nzara nemamwe matambudziko pasi rose kana kuti Global Platform for Disaster Risk Reduction. Musangano uyu uri kuitirwa kuCancun kuMexico kubva musi wa22 kusvika musi wa26 svondo rinouya. VaMugabe vari kutarisirwa kupinda mumusangano wevatungamiri wenyika uchaitwa musi wa24. Rwendo urwo ruri kuuya apo vakasukuere vachiri kuferefetwa nenyaya yekuti vaida kubvisa vaMugabe pachigaro nechisimba. VaMugabe vakatuma chikwata chiri kutungamirwa nemutauriri wedare reparamende vaJacob Mudenda kuti chiongorore nyaya iyi. VaMudenda vaudza Studio 7 kuti vave kupeta ongororo yavo iyo vachazosvitsa kuna vaMugabe. Mutauriri wezano PF uye vari mukomiti yekuferefeta vakasukuere vaSimon Kaya Moyo vaudzawo Studio 7 kuti vaMudenda ndivo chete vane kodzero yekutaura nezveongororo iyi. Matunhu gumi ebato rezano PF kusanganisira vesangano revakarwa hondo yerusununguko reZimbabwe National Liberation War Veterans Association vanoti vakasukuere vanofanira kudzingwa muhurumende pamwe nemubato. Studio 7 aina ukwanisa kubata vakasukuere kuti tinzwe divi ravo sezvo nharembozha yavo yanga isiri kudairwa. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu we Studio 7 abata mutauriri wesangano revakarwa hondo vaDouglas Mahia.
Isusu tinongokoshesa zvataurwa neruzhinji rwevanhu. Kubva patakatanga kutaura pamusoro penyaya iyi, ndizvo zvataitaura zvataiona izvi. Zvatakaitaura zvataiona zvakazoitika izvi. Zvinoonekwa nekuda kwekuti ndicho chikoro chatakainda, ndicho chikoro chatakapasa, ndicho chikoro chatakashandisa pakuti nyika iuye pana 1980. Saka tinotarisira kuti zvakataurwa nemaprovinces gumi emunyika munomu pamusoro pakasukuere zvicharemekedzwa, zvigozova ndizvo zvinofanira kuitika kuti ruzhinji rwevanhu rufare, kuti vakasununguka ndivo vari kutonga.
Imiwo sevanhu vakarwa hondo yerusununguko maimbenge muchiti mungafara zvikuru kana chigaro ichocho chikapiwa murwiri wehondo yerusununguko. Asi kana muari kutika vaMahia, kwane vamwe vakawandisa zvikuru munyika umo vakazvarwa nyika yavana kuzvitonga kuzere, voregedzawo kutora zvigaro zvakadai here?
Nyika inofanira kutenderwa zvayo sarudzo. Asi kana yairayirwa nokuti kurayirwa kupuwa mazano ndokuti wapuwa zvombo zvokurwa nazvo paunosangana nematambudziko. Varwiri vorusununguko vese zvavo hapana asinga qualify kuva national political commissar nekuda kwezvikoro zvavakaenda, nekuda kwezvidzidzo zvavakapiwa zvine chekuita nokubudirira kwenharaunda dzavanogara, kana ruzhinji rwevanhu, kana matakarwira hondo. Vanoziva zvakatenderanwa, kana ndikasenzisa soko rechirungu yekuti principles of the revolution. Principles of the revolution dzinozikanwa nevarwiri vorusununguko, nokuti ukabvunza murwiri vorusununguko chero paari, anokutaurira kuti hondo ya hatitsvati tichatopedza, tichiri kuenderera mberi. Asi zvidanho nezvidanho zvinonzi mastages ehondo yebindura zvinhu tinoiziva nezvinoda kuitwa ipapo. Zvisingakwanisi kuzikanwa neasina kunge akawana mukana wokunodzidza zvidzidzo izvozvo.
Avanga vari mutauriri wesangano revakarwa hondo yerusununguko vaDouglas Mahia vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 909 AM, pa 4930 kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump nasi vari kuita rwendo rwavo rwekutanga kunze kwenyika semutungamiri wenyika, vachisiya muzinda weWhite House uzere nemakakava uye kutuma vamwe vezvematongerwo wenyika kupa mienzaniso nemhosva yeWatergate iyo yakadonhedza utungamiri hwavaRichard Nixon. Vachitaura nevatori venhau nezuro musi wechina, vaTrump vakati vanotarisira kuti zviitiko zvose izvi zvichasara shure. Makakava aya anosanganisira kudzingwa basa kwevaive mukuru weFederal Bureau of Investigation vaJames Comey mukati mezvipomerwa zvokuti vaTrump vaida kuti vakome vamise kuferefetwa kwevaimbo vachipanga mazano munyaya dzekugadzikana kwenyika vaMichael Flynn. Nyika dzichamira vaTrump murwendo rwavo dzinosanganisira Saudi Arabia, Israel neVatican, nzvimbo nhatu tsvene kune zvitendero zvikuru zvepasi rose. Vagari vekukariba zvikuru vanotengesa hove vanoti bhizimusi ravo rave kubudirira zvikuru nekuda kwevanhu vakawanda vave kutenga hove apo vanenge vachiuya kuzona mitambo yenhabvu. Mutoro wedu wenhau Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Mumwe vamwe vanoti vave kuwana mari iri nani kubvira pakatanga kutambwa bhora rePremier Soccer League kana kuti PSL mukariba vasi Delis Munava vanoti upenyu hwavo hwave nani sezvo vanhu vakawanda vanobva kunzvimbo dziri kure vari kuuya kuzotenga hove pavanouya kuzoona timu yavo ichitamba bhora.
Zvine chenja siyana nokuti pamwe pasina PSL nokuti tinozounzirwa nechi neyo zisaya chapinda kuna PSO. Saka magames kuwanda kama games no, tu kuwanda kwa kumari, tu kuwanda kwa kumari asho. Tu mpasina PSO tatongo zaoti every weekend hakuna. But of course, not to tell us that the team will kutam. Toto zaoti not to any master borders, ma players, achi nima coach race. Ni wangu umari series, wanungu wa uya, ni wangu wanungu wa yama stake water. Wanu tutichenge, wanu tutichimuzira.
Izi zinote giri wana waka itano gweshe, wanote waka kwanisa kutenga nzimbo yoku waka imba yavo, chinujavai patarisira mupenyo wavo. Vagweshe wanote wawe zavo zose zinopera, zikuru sei kana matima kaita se Dynamos, Caps United kana FC Platinum, ashitama ne ZPC Kariba Munyamunga Stadium. Vamuna vanoti vanokurudzira kanzuro yekaripa kuti vavape nzvimbo dzekutengesera zviri pamutemo kuti pavanotengesera pave panenge pachizivikanwa.
Ndo nyaya tunenyurisa onayo nyaya kanzo. Kanzo tukuda kutitipiwa kuma stands. Kwa wanungo tisaiti wedu kutu wanungo tukundu kutu wama business efficient. But for the meantime, ma stands waya sata wani kwa tisikotu wacha tupa kupi.
Mungwe mutsigiriwe Caps United, va Josphat Mngale, awa wakatenga hove, vano chikunyange timu yavo yakakundwa ne ZPC, Kariba ne Zuro, vano fara kuti varo wa shirimbiri ne lombori mwechete, sezo vava kubwa ne hove, mshure mekuona mutambo webora. Vagare vakawanda vanotengesa hove pose panouya timu dzinenge dzichibva kunze kuzotamba bhora nezpc Kariba. Vanotengesa hove vanoti pamasvondo maviri pamwedzi anotambwa bhora muKariba vanowana mari inosvika mazana masere emadhora kana zvichienzaniswa nemamwe masvondo maviri apo vanowana mari inosvika madhora mazana maviri chete. Ndakamirira Studio 7 muKariba, ndini Arthur Chiguriwa.
Apo vano varikutambira mari yemudyandigere varikuramba vachichema chema kuti mari yacho ishoma. Guru kutano zvirikugara zvakanaka kwevano amai Priska Mfumira vanoti hurumende iri mushishi kugadzirisa dambudziko iri. Mutoro wedu wenhautaura Ishava anotipa nyaya inotevera.
Vachipindura mibvunzo kubva kuvatapi venhau pamusoro pekuti mari inotambirwa nevanhu vari pamudyandigere ichawedzerwa riini, amai Mfumira vati bazi renasa riri mushishi kugadzirisa nyaya iyi. Amai Mfumira vange vari munyarikani pachiitiko cheOpen Day yeNASA Workers Compensation Rehabilitation Center vatiwo hurumende ine hurongwa hwekuti vanhu vanozvishandira pachavo vega vagokwanisa kuvewo vachibhadhara mari kuNASA kuti vagozokwanisawo kuwana mari yemudyandigere kana vakwegura.
Mari inopiwa mapensioners inofanira kuti iwedzerwe, asi kuti iwedzerwe tiri mubishi iko zvino kuita inonzi pachirungu actual evaluation kuona kuti mari yatingakwanisa kupa vanhu mapensioners imari. Tikutarisira kuti pera kwa September tinenge tapamidzira mari iri kupiwa pensioners veNASA.
Pari zvino vanhu vari pamudyandigere vanotambira madhora makumi mana pamwedzi, uye hurumende yaive yati ichawedzera mari iyi kuti isave iri pasi pezana remadhora kubva muna kurume wegore rino, asi izvi hazvina kuitika. Pavatenderera vachiona zvinoitwa panzvimbo iyi pamwe nevanhu vari kurapwa ipapo, vamwe vevanhu ava vabuda pachena kuti havazi kufara nekushomeka kwemari yemudyandigere, asi amai Mfumira vatsinhira kuti izvi zviri kugadziriswa. Vatiwo kubvira muna kubvumbi wegore rino, NASA yakatanga urongwa hwekubatsira nemari pakuviga nhengo dzeNASA dzinenge dzafa.
Tinoziva kuti marufa ariko, vanhu vanotambudzika kushaya kuviga munhu wavo zviri decent. Saka seNASA takatoti aiwa, tototanga iko zvino muna April muno kuti a member, a contributor or a pensioner weNASA akanga ashaya, NASA ikwanise kubatsira parufu nefuneral assistance to the value of $500. Kune munhu anenge ane polisi yake imokare, vanenge vasina tiri kuti tofanira kuvapa a decent coffin, transport, zvese zvinodikanwa nemafuneral undertakers tobhadhara seNASA kune vanhu vedu. Zvatotanga izvozvo.
NASA Rehabilitation Center inzvimbo inorapa vanhu vanenge vakuvara vari pamabasa, uye nzvimbo iyi ine mimwe michina yechizvino zvino isingawanikwe kune zvimwe zvipatara. Mumwe wevanhu vakarapwa paNASA Rehabilitation Center ndivazuze Nzerere, avo vakakuvara vari mumugodhi mavaishanda.
Pandakakuvara ndasingakwanisi kana even kumuka kugara chaiko, sitting balance yaitonetsa, but through nemaexercise andaitwa panapa zvakabva zvatanga kugaina zvishoma nezvishoma, strength ichidzoka, ndakatanga kugara, ndakazotangawo kudzokawo sensation kumakumbo through my exercise andaiita iwaya. Saka kwezvimwe zvinhu tinofamba hangu ndichishandisa walking frame, but zvinenge zviri slow.
Panguva imwe chete, NASA Rehabilitation Center inokwanisa kuve nevanhu makumi manomwe vanenge vachirapwa vachigarapo. Nzvimbo iyi iri pedyo nechipatara chikuru chemupilo yakavhurwa mugore ra1971. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taura Ishava.
Munyori mubazi rezvekudzivirirwa kwenyika yeAmerica vaJim Mattis avo vange vari kuDenmark kumusangano wemakurukota enyika dzemubatanidzwa wekurwisa ISIS vanoti nyika yavo yakazvipira kurwisa chikwata chinopfurikidza mwero ichi uye kusunungura vose vari muhunapwa macho muSyria neIraq. VaMattis vanoti ISIS iri kukonzerawo kusagadzikana muEurope nedzimwe nyika. Gurukota rezvekudyidzana kwenyika yeDenmark vaClaus Jort Frederiksen vanotiwo nyika yavo inokoshesa nyaya yekurwisa ISIS. Chikwata chinopfurikidza mwero ichi chinonzi chakamanikidzwa kudududza mumatunhu akawanda ange ari pasi pacho muSyria, Iraq neAfghanistan. Mazova mashoma apfuura, mutungamiri wenyika yeAfghanistan vaAshraf Ghani vakaburitsa mashoko ekuti mumwe mutungamiri weISIS munyika yavo, Sheikh Abdul Hasib, ainge aurayiwa. VaMattis vanoti rufu urwu kurasikirwa kukuru kuchikwata cheISIS. Mashoko aya anotaura pamire hurumende yeAmerica panyaya yekurwisa chikwata chinopfurikidza mwero cheIslamic State. Maverengerewa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Munhau dzemitambo. VePremier Soccer League vambomisa mutambo weCapes United neChicken Inn kuitira kuti chikwata cheCapes United kana kuti makepekepe chiwane nguva yekugadzirira mutambo wacho weCAF Champions Cup neUSM Alger kuAlgeria. Mutoro wedu wenhau Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
PSL yatambira chikumbiro cheCapes United chekuti vawane nguva yakakwana yegadziriro yavo yemutambo ne USM Auja uri kone chitatu sondo rinouya. Mutauriri we PSL Muzare Kudzaibare vadzivisa vatori venhau nhasi masikati kuti mutambo uyu hausisiko, vachiti ivo vachazozivisa mazuva anotevera kuti uchatambwa rini. Capes United yanga ichifanira kudzoka kuHarare kubva kuBulawayo kumutambo neChicken Inn nemuvhuro, izvo zvanga zvichiva pazuva rimwe chete chete regadziriro yemutambo neUSM Alger uyo vanofarira kukunda kuti varambe vari munzira yekuenderera mberi nemakundano emuAfrica aya. Nezuro, Capes United yakarohwa 2-1 neZPC Kariba. Mazuva mana vachangodzoka kubva kuAlexandria kuEgypt kunotamba neZamalek muCAF Champions League. Mutsigiri weCapes United Valorenz Wendere vanoti mutambo weChicken Inn waifanira kuve usina kana kumboiswa muurongwa wemitambo yesvondo rino, sezvo zvaizivikanwa kare kuti chikwata ichi chine mutambo wemuAfrica.
Mitambo yedu tanyanyirwa, yatiwandira mitambo pamazuva mashoma shoma tiri kutamba magames akawandisa, hatina nguva yekuzorora. Kana timu ichinzi iri kunotamba Champions League yakamirira nyika, inofanira kuwana space yekuzorora, haina kumirira zvimirega, iri kuda as a nation. Saka tofanira kumbopuwa time yekuti tinyatso, kwete kuti vanhu standard yedu yebhora yonzi yadzikiswa nyaya dzekuti takapreswa nemagames emunomo.
Zvakamira zvakadai, mitambo yeKasolaga Premier Soccer League yakamira seizvi. ZPC Kariba iri muBaobab Stadium kumhondoro Ngezi ichitamba neNgezi Platinum Stars. Dynamos ine Shabani Mine muNational Sports Stadium nesondo. Highlanders iri muBaba Field Stadium umo iri kutamba neBantu Rovers. Chapungu iri muAscot neHarare City. Cholocho Pirates iri kusangana neBulawayo City muduli vadzimu. FC Pratam iri kutatsurana neYada kumaGlass. Triangle ine Haumine kuGibbo, kwozotiwo Black Rhinos iri kutamba nehwange kuMorris Chapels. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muimbi Titan uyo anoimba mumhanzi weAfropop anoti ari kufara nekutambirwa kuri kuitwa mumhanzi wake munyika nekune kunze kwenyika neveruzhinji. Titan uyo akaita mukurumbira mushure mekuimba chimbo chinonzi Mukoko nemuimbi Amara Brown aita hurukuro naMarvelous Mushanganya uye weStudio 7.
Mumhanzi wandoimba ndeweAfropop noayo popular music yemu Africa inenge ine ma elements em Africa ngoma zedu ma gitare edu ndo mimanzi yandinoimba ini ndinobva ku Blawas ko kwandinobva ndiri muNdevele zita rangu rinova iro Njavulo Maipongwe Nkomo handifunga kuti kune undevere unopfuura ipapo ndinokwanisa kutaura Ndevele neshona pamwe chetezvo nechirungu.
Wakatanga riini kuita zvekuimba izvi?
Kuimba ndakatanga ndine makore 13 asi ndakazoshingirira nazvo ndapedzawo A level ndapedzawo IT yangu ndaiita network engineering.
Tinoona wakawanikwa iwe uchiimba nemuimbi Amara Brown. Chimbo ichi ndiani akachinyora uyezve chakabva papi chaizvo?
Ndakanyora chimbo ichi December 2014 6 months ndakafonera Amara Brown ndikati uya tishande tese pane chimbo ichi. Takatakabva tachipedzisa tese pakuimba. Amara Brown ane chipo chakanyanya zvokuti.
Tiri kuona mazuva ano tiri kuona uri padande mutande reinternet kuna na Facebook nekumwe kwakawanda wanda uchinzi iwewe uri kushamwaridzana nemusikana weOlinda Chapel. Zviri kufamba sei?
Olinda Chapel yashuwa shuwa ishamari yangu tushamwaridzana. Tinowirana zvokuti chinoitika ndezvekuti tinomanajawo futi brand rake reOlinda Chapel. Anovaiwo maprojects anenge ari under Olinda Chapel Foundation. Muna July nenge ndiriko kuHaiti function yaari kuitawo kuUK.
Pane vamwe vangada kuziva kuti muri kudanana here kana kuti ndezvebasa?
Chandinokurudzira vanhu ndechekuti vauyewo kuHaiti variko kuUK ikoko. Tichaendawo live munyatsobvunzawo mubvunzo yemakatitarisawo.
Mumbotitiroka akapela kemukoko.
Yebo kapopo. Petona geti yikotavanye vayakutemukoko.
Bona. Vana yebo kapopo hey persona que te iba a bañar vaya en pelo popo mini nada lo mía I'll be your protector be your mama popo ona pata que siento a nanzo vengo pa sentir mi soropo I'll give you my heart mo baby I'll give you my love mire mo casa ya y en la cena no se pato dinero raro no cabera con el baba mamá popo ni patero oco baby ni patero They love you so much, by Abu Kalela. I will not give up, his love of Valela. I'm feeling your heart, me and you're saying you're still a full of Valela. Just cause I'm what you might think who's a pillar. You can be free, you can call me Mandela. I will just love you forever and ever and shout out enough from my
people. I will pray for you and make you my hubby. But you gotta treat me like I said, I'm my lover.
Kisai kambo mukoko muhurukuru yaitwa na Marvelous Mushanganya uye weStudio 7 nemuimbi Titan. Tinotenda Marvelous vateereri musakanga machirongwa chelive talk na 8 PM apo tiri kutarisa kuchikorwa kuri kuitwa bumbiro remitemo nemapurisa. Sezvo nguva yedu yapera rigaiti mbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Mapurisa anokanda zvombo zvehutsi unokachidza pamusha panga pakaungana nhengo dzeMDC inotungamirwa navamogen tsvangirai. Dzinosanganisira mutevedzeri wemutungamiri webato muzvare Tokozani Kupe Kulupane. Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vonanga kumusangano kuMexico uko vachaperekedzwa navasevhi vakasukuwere. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai nemufaro. Ndini Jonga Kandemiri ndokusiyai mina Chris Gande.